Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavo vachinamasa vakati vakafara kushanyirwa navamula vakati vakataura nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuzvidzana kwenyika mbiri idzi chikwereti chezimbabwe kugermany zvirango zvehupfumi pamwe nekuti zimbabwe itange zvekare kuwana rutsigiro rwemari neunyanzvi kubva kugermany vakatiwo vakazeya zvimwe zvingaitwe nezimbabwe kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo kune dzimwe nyika nemasangano epasi rose pamwe nekuti igadziridze ukama hwayo nenyika dzepasi rose
tataurawo nyaya yemalines of credit Germany ndiyo nyika yaitipa mari yechikwereti yakawanda pasati pava nemasanctions saka tiri kuda kuti titange kupiwa chikwereti zvakare saka tawirirana kuti tiumbe joint commission pakati pedu negermany uye tingafare chose kana commission ikatanga kuita misangano nekukasika
vachinamasa vakati vakabvumiranawo kushanda pamwe chete panyaya yekudzidzisa vanhu zvidzidzo zvemabasa emaoko kana kuti vocational training nechinangwa chekuti vanhu vakwanise kuzvishandira pamwe kupinza vamwe mabasa Zimbabwe yakatarirwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira dzakaita seAmerica Australia nenyika dzekuEurope nekuda kweutongi hweudzvanyiriri kutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita sarudzo dzisina kujeka vamula vakati vakafara kuuya kuZimbabwe mushure mekunge Zimbabwe yagadza mutungamiriri mutsva zvichitevera sarudzo dzemwedzi wapfuura idzo dzakazosimbiswa nedare repamusorosoro munyika vakati zvakakosha kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaite zvavakavimbisa kuita zvekuremekedza kodzero dzevanhu kusanganisira mapato anopikisa pamwe nekuremekedza nekutevedza mitongo yematare edzimhosva vamula vakati Germany nedunhu rese reEurope vanoda runyararo muZimbabwe ndosaka vachida kuti vaMnangagwa vaite zvavakavimbisa vakatiwo Germany inoda kuona upenyu hwevanhu vekumaruwa huchisimudzirwa ndosaka iri kuda kushanda neZimbabwe mukusimudzira ruzivo rwevanhu pamabasa emaoko vakatiwo joint commission yavachaumba neZimbabwe ichaziya zvese zvingaitwe uye kuti Germany ingabatsire sei vanhu vemuZimbabwe kuti vabudirire zvichakadai nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti kunyange hazvo makurukota vaMnangagwa ari kuramba achiita basa rawo ari kuita izvi zviri kunze kwemutemo sezvo mutemo uchiti zvigaro zvavo zvinopera panogadzwa mutungamiriri wenyika nyika mushure mesarudzo izvi zviri mubumbiro remutemo yenyika pasi pesection 108 subsection 1c vaMnangagwa vakagadzwa kuva mutungamiriri wenyika nemusi wesvondo uye havasati vadoma dare remakurukota avo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.